Chipo chemari ye 76,000 chauya pamishonga yatinoshandisa kurwisanisa nemakonye emhunduru apinda muZimbabwe. Akatanga kupinda muZimbabwe muna December. Ndiwo chimwe chipo chawedzera pane imwe mishonga yatatinayo kudhara kuti timirire futi kuti mishonga iyi ingangoshandiswa mwedzi waFebruary.
Makatarisa mishonga yamawana kubva kuchipo chamawana ichi uchange uchishandiswa nani uyezve ungakwane here kuti mukwanise kunge muchirwisa makonye iwaya kana kuti amiwemo?
Mushonga uyu unoshandiswa pamwe chete varimi nesu pamwe chete tinenge tichishandura tichiona kuti dambudziko rachona rakanyanyakurwadza zvakadini kumurimi wega wega uyezve kuti chibage chazvona kana chimwe zvakarimwa zvakanyanyakukurwadza zvakadini. Kwegore rino mushonga watinawo newatapiwa unokwanisa kudzivirira munduru nokuti tikangopfuura mwedzi waFebruary wandataura kunaswa kuna namachi sorudzo watinabva kubva makare kare dambudziko revamwe mirobva raderera tinotangira pamwedzi wokutanga kukutanga kwekuti pakutanga kunaya kwemvura chichibage kana mbeu dzichiri diki padzei dzakura dzapfuura patoti pamabvi tinoona kuti hazvizonyanyi kuti munduru dzinyanye kurova chibage zvakanyanya.
Ivo vanorima zvinhu zvakadai sezvibage nezvimwewo zvirimwa vangazive sei kuti vane dambudziko irori remhunduru kana kuti amiwemo?
Ruzhinji tinokurudzira kuti kana nguva yacho yakusvika kubva muna November zvichiindira mberi zvikurusa vanenge vari kumafuro toti vatarise kumafuro kwavo kuti hakuna here makonye ari kudya sora ndokuti ndiri zhinji ndokunotangira padzinonge dzauya dzabva kune dzimwe nyika dzakaita sekunana Ethiopia kumusoro kunana Uganda nokunana Zambia dzinotanga dzapinda mumafuro iwawo. Saka panozorimwa chibage manje dzinobva dzafamba dzichibva mumafuro dzichipinda muchibage chavanhu kana mune imwe mbesa yatinoti iri mugurupu yatinoti maserials.
Kana varimi vachinge vafungidzira kuti vane dambudziko iroro remhunduru kana kuti amiwemo vanofanira kuita sei?
Chokutanga tinokurudzira kuti vamhanyare kuhurumende kuchibvira neinoita zvokubatisa zvokurimisa vanogona kutaurawo kumapurisa kana kuna vamwe vevanoshanda muhurumende vangavawo muchipatara kuti tiziviswe nekuti mishonga iyi tinogara pakachengetedzwa. Saka inozongosunungurwa patinge tanzwa kuti divi rakati kwaitika dambudziko iroro